vachamisa vange vachida kuti dare iri rimboisa parutivi dzimwe nyaya kuti rizeye nyaya yekupambwa kwavadzamara sezvo nyaya yekuchengetedzwa kwevanhu iri nyaya yakakosha chose asi vamaruma hoko vati nyaya iyi yakataurwa nezvavo zvakakwana nezuro apo gurukota rezvemutemo uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakazivisa dare iri kuti vanhu vakapamba vadzamara vacharangwa mushure mezvo vamaruma hoko vabva vazoti nyaya iyi ichazeyiwa nemusi wechipiri svondo rinouya izvi zvatsamwisa nhengo dzemdc idzo dzabva dzatanga kuimba mumiriri wemukobha vaamos chibaya avo vange vachitungamira pakuimba apa vabva vadzingwa mudare izvo zvaita kuti nhengo dzese dzemdc dzibude mudare vachamisa vanoti havana kufara nezvaitwa navamaruma hoko
Speaker vangotsenga-tsenga mukanwa nokuti varakidza kuti havana zvavari kunyatsonzwisisa nezvazvo uye vari kutya nyaya yacho yavapisa saka vabva vatiwo haigoni kuti itwe nhasi inofanira kuzoitwa rimwe zuva saka sitati aiwa ikatiwa rimwe zuva inobva yauraya kana kuparadza uchapupu hwokuti inyaya inofanira kuitwa nechimbi-chimbi nokuti pane upenyu hwemunhu nokuti akambozviona nezuro tine maringe nezvinhu zvakamboitika zviri kukonzera tifunge kuti nezvaitwa nekukurumidza
vachamisa vati paramende haigoni kushanda semazuva ese kana vadzamara vasati vawanikwa mumiriri webudiriro vakosta machingauta vatiwo havasi kufara nedanho ratorwa neparamende
saka iparamendi ipi inoti nyaya dzichi kuita nemunhu haitauri nezvazonza dzina basi dzinoya kwakwaya saka zvokuzoti zvinozoenda nepapi ichatongoda chete ndoti ngatiprotekes his person kuti know where the person is ndasuva iparamendi iripo titsvage zviri papi and isiyezi maamps ibasa redu again mukaenda kusection 117 ne119 notora ibasa redu kuchengetedza bumbiro chiona futi kuti vanhu vagere zvakanaka here
nhengo zhinji dzemdct dzati dzichadzoka kuzotaura nyaya iyi mudare nemusi wechipiri svondo rinouya mukokeri wenhengo dzemdc muparamende vainocent gonese vati nyaya yavadzamara inyaya yakakosha chose sezvo bato ravo riine nheroondo dzenhengo dzaro dzaipambwa dzichizowanikwa dzakafa vamwe vevanhu ava vanosanganisira tondirai ndira bheta chokururama amai abigail chiroto nevamwe vadzamara vakapambwa nomusi wemuvhuro nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori uye masangano anotwira kodzero dzevanhu nenyika dzekumavirira dziri kushora izvi pamwe nekukurudzira hurumende yezimbabwe kuti vadzamara vaburitswe muunhapwa mapurisa anoti ave kuferefeta nyaya yekupambwa kwavadzamara ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera